Bato RCC ratanga chirongwa chekusarudza vachamirira bato ravo pasarudzo dzegore rino avo vachazotatsurana nemamwe mapato akaita seZANU-PF neMDC Alliance pazvigaro zvemakanzura nhengo dzeparamende pamwe nesineti uye mumakanzuro ematunhu ose emunyika. Mutevedzeri wemunyori mubazi rinoona nezvesarudzo muCCC amai Ellen Shiriedenga vati chirongwa chavo chafamba zvakanaka uye chaitwa murunyararo munzvimbo dzakawanda munyika.
So far, process yafamba mushe. One has been nominated. We are receiving mandates from all over the country. Tichida kunzwa kuti mangwana pa next process yedu yokuti titweta one candidate ichazofamba sei.
Mutungamiriri weCC vachamisa vakasarudzwa nematunhu ose pasina kukukwidzwa. Nekudaro ndivo vanenge vachimirira bato ravo pasarudzo dzemutungamiriri wenyika. Kududu remidlands kunonzi chirongwa ichafamba zvakanaka. Vamwe vari kuda kudzoka kuzomirira bato ravo kumukobha north vaamos chibaya vachiti vanotarisira kukunda zvine mutsindo.
Chokwadi ndechekuti ini ndinodiwa chaizvo musho wemukobha nenyaya yekushanda nevanhu zvakanaka. Saka mhinduro yangu ndeyekuti kuda ndokunotarisira zvine mutsindo kwete kungokuda zvisho machete, asi ndinoziva kuti sezvo kuti dzinofanira kudiwa vanhu vemukobha vachindida chaizvo zvakasimba.
Masvingo eben manga muine makundano akakura apo vari kukwikwidza vanosanganisira Gweta vamateri mureri vange vachitatsurana nameya weguta remasvingo vaColin Maboke pamwe nevamwe vakawanda. Vamaboke vanoti vanotarisira kubudirira
murunyararo. Kana ndikange tapedza process ndingabudirira zvezvo tatipedza process ndikazobudirira zvienda kuparliament nezvinhu zvakawanda zvanoda kutarisa. But ndichangotaura kuda zviviri kana zvitatu. Chokutanga ndechekuti ndida kunogadzirisa nyaya yeurban council state. Urban council state ine manopoza akawanda.
Zvichakadaro kune dzimwe nzvimbo dzakaita sekwaGutu kwamupandawana mumwe mutsigiri webato iri vaEdward Chagonda vari kwamboita kunetsana apo vamwe vatsigiri vange vachinyunyuta nekunonoka kusvika kwaita mapepa ekusarudza vanhu.
Tamira hazvi takamirira kuti mapepa auye chingotanga kuvhota, asi tazoshandisira takuona vanhu vari mapepa achona ndovanhu vamakandidzi achona. Zvinobetserei? Hazvina zvazobetsera zvi. Saka vanhu vese vakava kungotya kuti voita sei kuti toti kudii, vakutya kutaura vanhu vavanoda.
Mishonga inonzi yaitikawo kunzvimbo dzakaita seGlenora, kuwadzana nedziva rasekwa kuHarare, uko kunonzi vamwe vanga voti vanga vachimanikidzwa kutsigira vanhu vavasingadi. Asi amai Shiriedenga vati kunetsana uku kwakonzerwa nekunonoka kusvika kwaita mapepa munzvimbo dzavo shoma shoma, asi zvagadziswa nechimbi chimbi. Mukuru muhofisi inoona nezvekubudiswa kwemashoko muZANU-PF vatafadzwa Mugwadi vati kunetsana kwaitika uku kunoratidza kuti chirongwa ichi hachina kufamba zvakanaka.
Tinavo mavhidhiyo atiri kuona zvedu zvichimutanamutana tsoro nemugwagonzo nekiti zvichidzinganisana. Inhau yekuti vachamisa tinoziva havo kuti kubato ravo vari kutarira munhu mberi shure mumhu uye nerunako rwake voona kuti anoita here kunge ari pabhizi navo. Kumusangano weZANU-PF isakaenda kuvanhu.
Asi vachipindura vakafanira kubata chigaro chemutauriri webato reCCC kuBulawayo, vaSweeten Chirodza vapomera ZANU-PF mhosva yekuda kuvhiringidza urongwa hwavo. KuGutu Central mutsikisi webepa remasvingo Mira uye aimbova mukuru wesangano revatori venhau reZimbabwe Union of Journalists kana kuti ZUJ vaMatthew Takaona vaisa mapepa avo pamwe navaOliver Chirume navaRussell Mugege. Vamwe vakata mapepa avo vanosanganisira vaTendai Biti kuHarare East, muzvare Johara Mamombe kuHarare West uye vaCharlton Hwende kuKuwadzana East. KuBulawayo mutevedzeri wemutauriri weCCC vaOstalo Sizi vavaisa mapepa avo kuChabalala Central, vaPromise Mukwanhanzvi kuLobhengula Magwegwe uye amai Thokozani Kupi vaisa kuCowdrey Park. Ndakamira Studio 7 Masvingo, tini Godfrey Mutimba.